Murongi wemisangano mbato iriva Mike Bima, vauza vatorive na ukuti vanwaka wanda, vakaratidza chido chekupinda msaruzo izi, zvekuti bato rakawanzi wanebasa, izvo zvakatadzisa kuti saruzo dziendere mberi.
Vakauya vakawanda chaizvo, mune dzimwe nguva uri kuona nzvimbo imwe chete ine vanhu gumi vese vari kuda kupinda, vamwe vanouya vanomwe, vamwe vatanhatu.
Vatiwo basa rekuongorora vanhu ava kuti havana mhosva dzavakapara here richiri kuenderera mberi.
Kune dzimwewo nunzva tunzva dzinenge dzaisawo maCV, dzimwe nguva isi tisingadzizivi, asi varipo vanoungwaru vanoruzivo rwokunosarudza vachiti ava havakodzeri kuti vamirire musangano wezanupiefu.
Vabima vaenderera mberi vachiti National Elections Directorate yebato iri kusangana nhasi kutambira zvakabva kumatunhu ese gumi pamwe nekutambira zvichemo. Vati komiti yavo ichapedza basa rayo mangwana kana kuti nesvondo, yotura zvisungo zvayo kupolitbro, iyo ichaita musangano nemuvhuro ichizobuda neshoko rekupedzisira. Vabima vati politbro ichatambira mazita evanhu vachapinda musarudzo, uye zuva richaitwa sarudzo richaziviswa zvichitevera musangano wepolitbro uyu.
Kana politbro yasangana, ndiyo inopa approval kana zvikubvumira kwokupedzisira kwokuti ningi ngaachinomirira musangano kuprovinsi yakati pane nzvimbo yakati. Kana zvanhu zvadaro, tapedza basa iroro tinoitoudza vanhu kuti aiwa ndimi muchanomiririra.
Vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo vachiti vose vachaita zvemhirizhonga vacharambidzwa kupinda musarudzo idzi.
President vagara vachitaura kuti hatidi violence. Zvino kana tichiita violence ari makwikwi edu omumba, vanhu ivavo kana taakuzoita makwikwi yemageneral elections, vanhu ivavo vanokwanisa kuzotikonzeresa.
Vabima vatiwo zvinofadza chose kuti madzimai nevechidiki vakaratidza chido chakasimba chekupinda musarudzo idzi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwevanhu vari kuda kumirira bato rezanu PF kunoratidza kuti mubato iri mune utongi hwejekerere.
Iye wakazarura vana vaya vanga vachibhishira vamwe mana magokora kuti kwada kundopinda, vamwe voti haupindi. Iye zvino nomutungamiri uripo vamunangagwa vakati aiwa ndazvibhei izvezvo, vanhu vanokodzera kuku.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vave kupinda musarudzo idzi hausi mucherechedzo wekusimba kwebato, asi kuti vanhu vari kutsvaga mari.
Zvazvo kutsvaga mari nokuda kwokuti kwaona zvakangoitika kuti kunana ED4 chakuti zvatemisa musoro futi kaizvozvo.
Vamwewo ndivo vari kuti kuwanda kwevechidi King ndivo kunogona kunge kwakonzera kumbosendekwa kwesarudzo idzi, vachiti vamwe vaifunga kuti ndivo zvidza zvepo mumusangano vanogona kunge vakaona kuti musangano wave kuenda nevechidiki uye vatsva vetsambo. Movement for Democratic Change inotungamirirwa navaDouglas Monzora inoti ichasarudza vachamirira bato iri musarudzo pakupera kwemwedzi uno. Ukuwo bato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary, asi kuti veruzhinji munharaunda dzavagere vachangobvumirana kuti ndiani ovamirira musarudzo. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru muna Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.